Chikwata ichi chine nengo dzinoti vaimbowe miriri weAmerica kuZimbabwe vaBruce Wharton, vaimbowe miriri weAmerica kuKenya vaMark Bellamy, vaimbowe mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica vaTodd Moss, amai Michelle Gavin avaimbowe miriri weAmerica kuBotswana, pamwe navaAlexander Noyes. Vachitaura zvavakaona mushure mekushanya kwavo kubva musi wa20 kusvika musi wa25 Chivabvu, vaBellamy vati vanoshushikana zvikuru nekuparara kwezvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe. VaBellamy vatiwo danho remauto mukufambiswa kwehurumende ratokura zvichienzaniswa nenguva yava mugabe uye ndezvimwe zvezvinhu zvinoshusha vanhu. Vaimbowe miriri weZimbabwe vaWhartoni vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, pane zvimwewo zvinoyemurika zviri kuitika muZimbabwe zvakaita segwaro idzva revavhoti iro vati rakanaka kudarika raivepo kubva nyika yawana kuzvitonga. Vativo chivimbiso chehurumende chekuti muchaitwa sarudzo dzakachena munyika chinhu chinotambirika zvikuru, uye muguta reHarare vanhu vave nekutya kushoma pane zvaimboitika munguva yava mugabe. Vativo vemapato anopikisa vari kukwanisa kutsvaga rutsigiro vakasununguka, asi vati chinongoshoreka kunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburitsa gwaro revavhoti rapera rinoonekwa nevanhu vose. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano uyu vakuda Bejana vanoti vafadzwa chose nekuti America ichine pfungwa yekuti idyidzane neZimbabwe kuburikidza nechido chechikwata ichi chekuda kunoona mamiriro yakaita zvinhu mushure mava mugabe.
Zvinoratidza kuti America ichine kufunga kwairi kuita pakuti itambe neZimbabwe here. Ndiona sekunge America iri skeptical muchinhu, havasati vagusikana nezviri kuitika muZimbabwe kuti zvakakodzera kuti vanga vachibvisa masanction uyezve kuti vange vachigadzirisa ukama weZimbabwe neAmerica. Saka ndafara unge tiri pano tichiyanana nekutamba nemamwewo maZimbabwe uye nevanga vatyoka vemuno muAmerica.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaDaniel Chigwada vapindawo musangano uyu vanotiwo vafadzwa zvikuru nemusangano uyu kunyange hazvo paine zvimwe zvinonzi zvichiri kuda kugadziriswa.
Ndafara ndichinzwa kuti vari kuona kuti pane progress iri kuitika, although pane maconcerns achiripo, but ndiri kuona kuti pane chiedza chiripo. Saka ndafara kunzwa vamwe vachitaurawo mavhiz avo vachibvunza mibvunzo, meaning vanhu vachiri interested nekuziva kuti Zimbabwe inobudirira. Saka zvinhu zvandifadzwa seZimbabwe narogara muno muAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vaAlex Magaisa ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvapinda mumusangano uyu. VaMagaisa vanoti zvizhinji zvataurwa nenhengo dzechikwata ichi ndezvinhu zvagara zviri kuonekwawo nevakawanda muZimbabwe. Dr. Magaisa vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe zvakaita seZEC, kupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvimwe, asi vanoti vafadzwa kuti kupinda kwechikwata ichi munyika kwakaitawo kuti kuvhurire pasi rose mamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe.
Maonero avakaita zvinhu ndo zvatiri kunzwawo zvichitaurwa mumapepa, zvatiri kuona zvichitaurwa nevamwe veZimbabwe vakawanda, kuti hongu vanhu vanenge vane mukana yekuti vange vachitaura, vange vachifunga, vange vachiungana vachiita zvakadai, zvinhu zvakanaka. Asi pane zvakati wandei zvinoenderana nekumafambiro anoita sarudzo zvinoda kuti zvigadziriswe, zvakaita sana ZEC, zvakaita sekuti vanhu vemauto vachapindira here munyaya dzesarudzo, hurumende iri kufambisa here mareform zvakanaka, zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Ini ndinoona kuti vanenge vakataura nevanhu vazhinji veZANUPF, VMDC nevamwewo vemapato akasiyana siyana recivil society, zvinova zvinhu zvakanaka kuti zvavapa yatingati iyo global outlook yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Chikwata cheZimbabwe Working Group ichi chakasanganawo nevemapato anopikisa, masangano akazvimirira, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevamiriri vehurumende kuti chinzwe maonero avo pakuti nyika ingaite here sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.